kunonoka kuwana rubatsiro saka nore United Nations rinoti vanhu vanosvika zviuru makumi maviri kana kuti 20,000 vakafa gore rapera chete munyika nezvirwere zvine chekuita neHIV and AIDS. Mumwe mugari ari pachirongwa chekunwa mapiritsi emaARVs vaJesmond Kaitano vanoti vakatomborwara zvakanyanya mushure mekunge vatadza kunotora maARV avo kuSt Michael's kuMondoro mudunhu reMashonaland West. Vakaitano vanoti sezvo kumba kwavo kuri chinhambwe chinoita makiromita makumi matatu kusvika kwavanowana mishonga, vakashaya mari yekufambisa kuenda nekudzoka inoita madhora mana ekuAmerica kuti vakwanise kunotora mapiritsi avo. Izvi zvinotsigirwa nemumwe mugari wekuZhombe mudunhu reMidlands amai Susan Mhlanga, avanoti vakanonoka kunoongororwa mushure mekunge varwara nejeko nekuti kiriniki yavo iri kure nekwavanogara. Mumwe mukoti mudunhu reHwange kumaTembeleland North Muzvari Patience Zigauke vanoti nekuda kwenzendo ndefu dzinofambwa nevanhu vave kubatanidza zvirongwa kana vave kuenda munzvimbo dziri kure kana kuti integrated outreach. Muzvari Zigauke vanoti zvinhu zvave naniwo nekuti vanhu havachabhadhare mari kukiriniki sezvaimboitwa makore mashoma apfuura danho ravanokurudzira.
Kudhara ndichiri kusvika vaibhadhara madhora dhora ndii.
Mukuru mubazi rezveutano mudunhu reMatembeleland North iro riri panhamba yechipiri pauwandu hwevanhu vanorarama neutachiona hweHIV munyika vadhingane Ncube vanoti nzvimbo dzinowanikwa mishonga kana kuongororwa dziri kure nevanhu zvakanyanya. VaNcube vanoti kugara mumwe ari kwake mumwe kwake kwevanhu vanenge vakaroorana kunowedzera kuti vanhu vaite shamwari dzepabonde dzakawanda zvisingakurudzirwe.
Mareserva kwacho challenge yati reserva ndeyekuti hatizonyanyi population iri kumareserva haizonyanyi kuwana rubatsiro in time kumahealth facilities. Mahealth facilities anenge ari kure kuzowana rubatsiro. HIV testing is one of the key ones.
Izvi zvinotsigirwa nemukuru weNational AIDS Council kana kuti NAC mudunhu reRupane Muzvari Patimusa Moyo, avo vanoti dunhu reRupane rine mawadzi makumi maviri nemasere asi rine makiriniki gumi nemana chete.
So Lupane district tine mawadzi 28 but we only have 14 mile centers. So vanhu vanofamba long distances.
Mumwe wevakatanga kubuda pachena kuti vanorwara neHIV and AIDS munyika amai Tendai Westerhof vanokurudzira madzimai zvikuru vekumaruwa kuti vanoongororwa kuti havana utachiona hweHIV here kana vave nepamuviri kana kuti vachida kuita pamuviri.
Ngatirambe takashinga tikasire kuenda pamushonga kana taona kuti tane kana kuti tisakuita nhu.
Mukuru mubazi rinoona nezveHIV and AIDS munyika reNational AIDS Council Dr. Bernard Madzima vanoti zvose zvichagoneka vachiti vagari vemunharaunda ndivo vanofanirwa kutungamira munyaya dzekurwisana neHIV and AIDS munzvimbo dzavagere. Dr. Madzima vanoti mari nezvikwanisiro zvinofanirwa kupiwa vagari venzvimbo kutsigira dingindira reWorld AIDS Day regore rino rinokurudzira kuti nharaunda dzitungamire kana kuti let communities lead.
Ivavo ndovanoyanzvisa zvinoitanwa necommunity, saka ngavave vanopiwa mari netechnical support vange vachikwanisa kuimplementa maprograms mumatunhu avanogara.
Zimbabwe iri kuwana rubatsiro munyaya dzezveHIV and AIDS kubva kumasangano akawanda nenyika dzakawanda pasi rose kusanganisira America. Gore rino chete Zimbabwe yakapuwa mari inosvika madhora ekuAmerica mamiriyoni mazana maviri nemasere kana kuti US$208 million neAmerica sekutaura kwevakafanobata chigaro chemumiriri weAmerica muZimbabwe kana kuti US Embassy Church D Affairs amai Elaine French.
Today, thanks to decades of support from PEPFAR and other donors, communities and host government efforts, Zimbabwe has turned the tide for millions of people living with HIV.
Vanhu vanodarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana matatu kana kuti 1.3 million vanonzi vari kurarama neutachiwana hweHIV munyika yose, uye miriyoni imwe chete nezviuru mazana maviri vanonzi vari pachirongwa chekunwa mapirisi emaARVs. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.